Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaunhasi muHarare, munyore anoona nezvesarudzo muMDC Alliance vaIan Makone vati kuti nyika ibudirire gakava rine chekuita nezvinenge zvabuda musarudzo rinofanirwa kupedzwa nekuisa musoro pamwe chete kwevana veZimbabwe kuitira kupedza dambudziko iri.
Isusu tese tese imimi vavenhau nesususu vemabato enyika nevemadzichechi anyone else kana ivo vakuru vedu vemadzishea ngatiisei musoro wedu pano kuti kana tichinge tiine tarisiro yekuti tiine shungu dzekuti nyika yedu iyi ibve pakukweshana kweshana negakava iri rei ibudise niki election yekuti munhu wese anongobvuma kuti zvaitika awina ndi awina. So ndo patiri ipapa, so tatangisa hurukuro nemimimi vepress tiita hukurukura nemamwe mastakeholders zvakare kuitira kuti maonero edu isusu anzwisisike.
Mutevedzeri wavamakone amai Ellen Shiriedenga vatiwo bato reMDC Alliance ratokurukura zvarinoda kuti zvigadziriswe sarudzo dzegore ra2023 dzisati dzaitwa. Amai Shiriedenga vati zvimwe zviri kutarisirwa nebato ndezvekuti sangano rinoita zvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission rive rakasununguka sezvinotarwa nebumbiro remutemo yenyika kuti vezvematongerwo enyika vaziviswe kuti miganho inotarwa kuratidza kuwanda kwematunhu achamirirwa musarudzo ichange ichiitwa sei, uyewo kuti vavhoti vakwanise kunonyoresa kuvhota vakasununguka vasingafambi mitunhu mirefu.
Abuda nemaprinciples edu tingati maprinciples for reliable and inclusive elections in Zimbabwe ari 20 and ngati pa 20 wavo ngataura zvakakosha ipapo. Firstly, kune nyaya yoti tuda ZEC iri independent. Mutemo weZimbabwe unototaura kuti machapter 12 institutions including iyo ZEC haifaniri kuudziwa kana to be on the control or direction of anyone. Inofanira kuita zvinhu zvavo vachiripota kuparliament. Asi kana chitarisisa izvozvo hazvisi kuitika. Mutemo wedu section 67 paconstitution inotaura nezve right to vote kuti munhu wese weZimbabwe ane zera re18 years and above anofanira kupuwa mukana wekuvhota. But ikatarisa kuti hazvisi kuitika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kusangano reZEC sezvo mushandi mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoile Slaigwana vati titumire mubvunzo yedu iyo yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANPF vatafadzwa Mugwadi vati zvinyunyuto nehurukuro dzekugadzirisa kuti nyika iende mberi zviri kuitwa kumisangano yePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. VaMugwadi vati kana bato reMDC Alliance risingagoni kubatana nevamwe ndiro rega rinosaririra.
Mapolitical parties vese vezvematongerwo enyika vari serious vanowanikwa mubandiko rinonzi POLAD, Political Actors Dialogue, umo mavanokurukurirana zvinyunyuto zvavainazvo zvavanoona sezvinokwanisa kugadzira maideas anogadzira nokufambisa basa renyika mberi. Vose vari kukurukurirana ikoko, ndokusaka vana vamadhuku, vana Mwonzora, vana Maikupe vaivako, naivo vamunangagwa variko, ZANPF iriko, namamwe mapato ose akasiyana siyana ari muno munyika. Ivo kana vakati havagoni kutaurirana nevamwe, harisi dambudziko redu iroro seZANPF kuti havagoni kutaura nevamwe kana kuti havagoni kusvika pazvoto zvamatare enyika.
Asi mumwe mugaro weMuHarare vatawanda Simango vatiwo hurukuro dzechokwadi dzekuti nyika iite sarudzo dzakajeka zvisina mvonga mupopoto dzinobatsira mubudiriro yenyika pamwe nekuyanana kwevana veZimbabwe.
Ndinoona sekuti nhaurirano yakanaka chaizvo nyaya dzemaelection idzi. Mukatarisa Zimbabwe taane makore akawanda sitereki pachingova nekukahadzana pakati pemapato ematongero enyika, vamwe vachigwira uku vamwe vachigwira uku, zvekuti budiriro chaiyo chaiyo munyika hapana chinobuda kana pane makaka.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi nebudiriro dzinotiwo nyaya yekugaroitwa kwesarudzo dzine mutauro ndizvo zviri kukonzerawo kutadza kusimukira kweupfumi hwenyika. Zimbabwe yava nemakore akawanda ichiita sarudzo dzine mutauro, mapato anopikisa achichema-chema nerekuti akabirirwa musarudzo idzi. Pari zvino pane nyaya iri kunetsa yezvakabuda musarudzo yemumiriri wechegutu West muna 2018, iyo yakaona vagift konjana veMDC vachikunda vaDexter Nduna veZANPF, asi Zeki kakanganisa kudoma vanduna semunhu akakunda musarudzo iyi. Zeki payakada kugadzirisa zvayakanga yakanganisa, yakaudzwa kuti yaive isina simba rekugadzirisa zvayakanga yakanganisa, asi kuti zvaikwanisa kugadziriswa chete nedare reElectoral Court. Nyaya iyi yava muConstitutional Court mushure memakore matatu sarudzo dzaitwa, vanhu vekuchegutu West vachimirirwa nemunhu akakundwa musarudzo iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.